pari kufamba gwaro reyunito riri kutenderera ririkusainwa nematicha vachiratidzia vachinyora kuti vari kupa hurumende yatinoti ultimatum pachirungu kuti igadzirise chitemo chayo chekuwana muhoro unoita kuti vararame living wage. Vakatadza ichaita kuti vazoramwa mabasa zvakare uye zvakakurisa.
Gwaro iri ramuri kutaura riri kusainiwa navanhu vakawanda here?
Tinofara kuti pakunzwa kwandinoitwa gwaro iroro rasainwa nematicha anokwana 5820 kusvika kupera panhasi. Gwaro iri riri kusainiwa zvakare nevabereki vari kuti vari kutsigira vadzidzisi kuti vaende pastrike kuitira kuti vapiwewo mari inoita kuti vatiche vakafara kuti vana vasafoere muzvikoro. Gwaro iri riri kusainiwawo zvakare nevamwe vanhu vasiri muzimbabwe vatikati international labour. Tinosidzisa mazimbabwenzi kuti simudzirai hondo yekurwisira kuti muwane mari inokwana kuti mutengere vana venyu zvinokwana, mutengere regimen kuvana venyu kuzvipatara nekudzidzisa vana venyu zvikoro.
Sokuona kwenyu, munoona sokuti rwendo runoru mungabudirira here sezvo kuramwa mabasa kusina kunyatsofamba zvakanaka masvondo mashomani anaye apfuura?
Rwendo runo ndinoona kuti vatungamiriri veatizi vari kuita basa iri vakaramba vachiita zvavari kuita vanogona kubudirira, nekuti apa vabatana nerengendisao nematicha ari pasi vasiri kubatana nevakuru vemaunions vanogara mumahofisi. Saka kuramwa basa hakuramwiwe nemunhu akagara kuhofisi kuHarare anotambira mari yakawanda kuawatiyaticha achiti anovamirire. Kuramwa mabasa kunoitwa naticha pacho zvake. Saka maticha aya kana achinga asaina gwaro renyito vachitaura kuti kana nhuna dzavo zvisina kugadziriswa vacharambwa mabasa, zvinoreva kuti kuramwa mabasa kuchave neimpacti, nekuti kuchange kuchikondrorwa nevashandi, kuchakondrorwa nemabhurokrati.